vana veMDC tukutaura kuti taneta neufirifiri wezanupiyefu hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti zanupiyefu inoramba ichitonga here, ichitonga nyika inenge isina paramende. Isusuwo kuno tichamira chaizvozvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina paramende, isina vamwe vanhu vanofanira kunge varimo. Tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo.
Vacharumbira, hanzi navadzokora, zanupiyefu inogona kushaya basa nokuti iri kutonga nyika isina paramende nekubuda kunenge kwaita veopposition uku. Munoti
handi munorangarira papaya manje manje vemdc pavakatiraya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta havachapuwi mari nokuti havasi kusevenza. Saka kana munhu ari mp akaprotesta kuti kubasa handindi unonyimwa pei? Zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudizvi handifungi kuti kuzanupiyefu it's a problem really. Then mati inini paramende yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti. But payavhugwa maMP aenda ndeapi? Kana AMDC Alliance aenda ikoko, then there's a problem yatakuona ndeyo kuti muZimbabwe iproblem yeMDC Alliance. MDC Alliance imba yayo is not in order. And why am I saying that? Ndezvokuti ivo vanoti kana
mabvunza mabvunzo chiregai ndipindure. Tiri vanhu vanoteerera mutemo. Kana zvitashevedzwa kuparamende kunzi huyai kuparamende nemukuru weparamende tinoenda, nekuti tanditozviziva kare kuti kana paramende isiri kugara haifanira kugara iri hanging, inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera. Saka ndozvatanga tichifunga kuti ndozviri kusvoitika. Tiri kuona pakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namuonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe. Ndohuchikunya nguo hwacho hwatiri kutaura ihoyo. Ndo panobva paonekwa kuti ruoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC. Asi takutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri. ZANUPF yatodeclare hondo. Saka nairi hondo mukoma, kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso, ukandituka ndokutukawo, ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera. Saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi vanhu
vezanu. Vacharumbira, vacharumbira, ndiise mubvunzo kwamurika. Parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira, MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muparliament kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana?
MDC Alliance payakaenda kucongress yakataura iyo kuti this is the 5th congress. Vanhu ava kana vachiti vakaenda kucongress vari kuti congress ichaenda enumber 5. Toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pati yeAlliance? Ndopa neproblem yandikutaura kuti MDC Alliance iri very disorganized. Kana vanga vari vanhu vari organized ka even Chamisa handiti why they asingatauri kuti i 5th congress? Handiti ndo pakatangira nyaya. Saka vari kudi vanhu vari kuzvisunga negavi, handiti vari kuzvisungirira. 5th congress vakukaunda back kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai. Ndo yanga ichifanira kuti igare 5th congress yakazonzi nana Chamisa MDC Alliance ndo yanga congress yacho yenumber 5. Saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imimi congress yamakaita kugweri iyai makaita muri MDCT here kana muri Alliance? Kana mamuri Alliance makajamba kubva kunumber 1, 2, 3, 4 macongress makamaitira ku imimi ndimine problem because zvinhu zvenyu hazvina order.
Regai tipe mukana vadzokora, vadzokora, pindurai mubvunzo.
Vadzokora, vadzokora, musaura kasi muri kuvhiringidza zvinhu imimi
kwemusarambira. Musade kudodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa. Tokutaurirai isusu varidzi vayo, asi ngatikutaurirei kuti imimi Thokozani Kupe ari kunzi ndipuresident, akaenda kucongress akaita president weMDCT. Koti yenyu yezanupiyefu ikamuti ndiacting president weMDCT. Makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita president kumapati maviri agototora masimba ekune umwe musangano kutonotora vanhu vekune umwe musangano kuti ngavachibva muparamende? Chero benzi charora munotsanangurira nyaya yakadaro kuti Thokozani Kupe is acting president of MDCT and is also substantive president of another MDCT. Chii ichocho?
Aiwa, ndozvandati muri kuzvisungirira muchizvikonfusa ikoko kubati kwenyu. Imi timbobudisa zanupiyefu mazviri todzokera pakafa vatsangirai. Makadii kugara congress kuti muri
kuti seni kutaurirai kuti hatiende ku Congress kana zvaitika zvakaitika paya. National Council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya.
Saka chamisa akagadzika.
Gaini kudzoserei kunyaya yatiri kutaura isusi yenyu yamunofanira kunge muchitaura pano. Musataure zvokamusina uswera zvoku MDC. Hamusi kwenyu, taurai zvezano.
Regai ndipe mubvunzo kuna vacharumbira kuti zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by election.
By election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa havachazodzokeri kwazvabvakana. Kwakutodzokera kuti ku election. Ende ku election kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvatobva nezanupiefu nokuti zanupiefu iri kushanda iri kuitira vanhu zvinhu zvecovid. Haisi kumira MDC hapana chairi kiti. Saka by election iri kuita no matter what iri kutouya